manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 14/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo rawo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indwe mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihoro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana yaitambirwa muna gumi guru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra 2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvakuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvo zvekutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tikubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatirege kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndozvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varesponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai timbogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakuru vako. Isusu tinoramba takatarisira kuti pane tove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana akurwara muzvipatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika paground.
Imi sewa shandi hurumende zvizva muri kuda.
Isusu sewa shandi hurumende. Zvatinongoda isu ndezvekuti tidzosere muhoro wedu pamaria taimbohora kare. Tarisei hora $540 muna October 2018. Asi zvakare tiri kuona kuti ikoko kuma $ ikoko inflation iri kuramba ichirovawo. Takamukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike $671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose mastata yavakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakamukuverengedza kuverengedza tikada $671. Vari kuti ivo panenge pari kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwa ka ngatichitaurana izvatinogona kuti tikatifambe-fambe towedzera. Zvichindonari kuona kuti mari yavakukorektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Aura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Tinoona kuti Zimbabwe haina kusununguka. Ingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende zvinonzi state gift subject ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavachiona kwete zvenyika. Chechipiri kutarisa umbavha hunoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatingopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera kaa kunotonzi kwabiwa goridhe vatobata mari paipo tichitopera. Iyi munyika yakasununguka umbavha kwemhando iyi hauko. Chechitatu toenda mukodzero dzevanhu zvisizvo zvatirikutaura zvaizvo zvipanazo kune vadzidzi vari paresindro station end vatofarika kudarika mutemo mudumbure kutimanoti munofanwa kuita maawa anofanira kupota munofanwa kunge waenda mukoti asi vatodarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Kwenye yakariba mandakaita wakati wa nisimbisa nekuti na chekutanga arsizu nangisata kuti unumumu anga chikusu wadzi wazi wala chupinda mkutamutika numara watu sana naka pinda hende kutusaitika uwe shusa zikomza wafisi chino kwa njiri tunufanga kunge ndawe zira kuhuisa wene kuhuta uwe wene sawamu na mshuzi wa sababu kuti nati ngambeji tiwe zira kutasusunda ututipisi ya mtikuweri kumeta mungu ya kuti ya mtikuweri tunuramba tishita mbura. And so I told him, even when I'm doing 322 days, I told him, so I don't know when I'm wrong, I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
Saka ndichikurudzira kunyanya vechidiki nokuti ndovazhinji munyika ende ndovane ramangwana rinofondewa zvaizvozvo kuti hadei tinonyorisa kuvhota ndochinhu chinotitama kana tanyoresa tozonanga nezvitu kuti tinopomba simu kuti ndinovimba kuti mutenda izvi
asi mukuru wevechidiki mubato reZANU-PF Modunhu reHarare vaEmmanuel Mahachi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF ichakunda muna 2023 vaMahachi vati mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANU-PF
kuhwina maelections yeZANU-PF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naprezidendi vedu vaMnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti prezidendi vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinohwina maelections
vaMahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika
mayu akawanda muno muZimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANU-PF so far recruitment yachaita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANU-PF
mune imwewo nyaya mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa
tikutaura kuti vanhu vanoziya vatungamiriri vavo vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderipi but for now tikushandisa zita rekuti MDC Alliance kana zvichizenge zvachinjwa zvashandurwa tichakuudza
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 gwaro raburiswa nebazi rezveutano kuvatori venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222 ukuva vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225,084 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi Yashika nguya kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyadzi dzehutano dzinoti kuwaniswa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu Nauloida Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita tsisa kubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya marara tanoenda nayo iya mabhina akapedza kutakurwa before Christmas anhazi atatakurwa dongo tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba zivo vachapedza vakurasira vakudzoka kurorokurorasa marara kufamba zvingagumirwe manje.
Vaimbwe kanzura weWard 17 vajoni Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro yesutakura marara Ward 17 yeri inosanganisira Hobos naDiki kusanganisira na53 patoti ndinyatsoziva kuti wai wasutakura marara ndina hanza because problem yataita ndeyekuti tiri kanzuro staff watone katika kekuti awarespondi even kumamesaji o kafona awarespondi wanongochita sisausiri kanzela ko wanonga ungoda hatichadi kuteera but handizvo much because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa kukonzeni yake yanogarisa but now it's different because awachatomboiti even to respond saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuHobos chekwa tichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara taimbocherera mumabhekyadhi medu mumagadhini nomumamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu sati toshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tonokanda kurudzirikasa kubatisa zviendi.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpren Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuro ichiita ina motokari dzemarara dzakakwana chinoshamisa ndechekuti kanzuro inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuro zvikakarara zvemotokari.
Nonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta reMamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tikuratidza kuti zvinonge zvekuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business rekuta rinova service delivery rinotadza kuita nhando dzinofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuguta rese kukozi kutengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuva vachifamba vachibvakacha sevakuru vemuguta uyezve vanhu ndovakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa naizvozvo mapriorities anofanira kunge achiitwa kuvagari venzvimbo.
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatsakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabvakure vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabvakure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa neZimbabwe Community in South Africa, Vabongani Mukwananzi, vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa, kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe hurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavadzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe, kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvuru makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Machilando Chitangana vakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vali muLusaka, amai Chitangana vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangana havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziya sekanzuro kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziya kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziya zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, amai Angela Nyatala vanoti kunyangazve kune vabvakure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo uye Rwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabwens ari muguta reLusaka, maZimbabwens ekuti tichitarisa vaya remuchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi nemukumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border, mamaketa akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheLive chokuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Thank you. Ndarini pando, mbara ishirani Kana wana iti, uchapura nyebaro musana Pasarini pando, mbara ishirani Kana wana iti, uchapura nyebaro musana Ushama mkuru, kuna mwewote Kana wana iti, uchapura nyebaro musana Ushama mkuru, kuna mwewote Kana wana iti, uchapura nyebaro musana
Unotaza kubuda neshi sungo Nengo gumine na natu ze amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Zino misu kwa pamberi pedara zichikomi rwa moshe kukonzira miri jongamu Harare musuwe chita atu Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa Vaka tanga ne zuro ososororo raore pagore Ndo kusira matomo kumutewezeri wawo wa Konstantino Govea Chiwenga Tavatashuka kumagumo yichirongba chedu chanasi Iva ine suza kare mangwana Kana mchina utitumira tsamba mbozha zitumire ku studio 7 at voanews.com Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 zibandlela 2022 ngokipduke. Endabeni zethu lamhlanje. Uzaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathi mtambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevaleni ngqi epulazini likasipho Samuel Malunga labanye bakhe.
Esidakeni akusasebenzeki solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe.
Kunengcwethi ezithi akumelanga ibandla le-MPCT lithi yilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance ukhetho oluzayo.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MTCT imuntise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MTCT.
Iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lincikelana lele Malawi emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uzaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathi mtambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umbiko awethule namuhla uChiwenga wazise njalo ukuthi kungedlula isikhathi lesi izikolo zizaphiwa iviki eyodwa ukuthi zithathe amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus andibane zivule nxa isimo sivuma. Lokhu kutsho ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngenyanga ezayo. UChiwenga ukhuthaze abafundi kanye lababalisi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela izikolo zingakavulwa. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane ngokulandela zonke izixwayiso ezahlelwa ngabezempilakahle. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayisikhombisa 7 ababulewe yi-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe. Sekule nsuku ezine isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Obert Mpofu evimbe ngqi epulazini likamnumzana Sipho Same Malunga labanye bakhe abathi kabasavunyelwa ukuba belime kuleyo ndawo. Umpofu ongunobhala ophethe inhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF usecretary for administration uthi kazi lutho ngokwenzakala khona manje esidakeni farm enyamandlovu esabeleni seMathebeleland North. Uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende. Kodwa abanikazi bepulazi leli uMalunga umnumzana Charles Moyo lomnumzana Zephaniah Dlomini bathi kulabantu abalemibhobho abavimbe entubeni yesidakeni farm abathi akula muntu okumela angene kuleyo ndawo engavunyelwanga ngumpofu. UDlamini uthi sebethwele nzima.
Esidakeni akusasebenzeki solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe bezithi imswelangubo farm. Akusavunyelwa muntu ukungena lathi silezilimo eziseplazini asavunyelwe ukungena. Izisebenzi zethu sezixotshiwe. Akusavunyelwa muntu ukungena. Kwenza konke lokho bakwenza bengalandeli ukuthi indaba le isemthethwandaba. Njengoba indaba isemthethwandaba kumelanga kube lo muntu ozithathela umthetho ofake ezandleni zakhe, kodwa bona hayi bakhanya baphezu komthetho. Amankantola angaze akhuluma athi kabaphume benze inkani ba-aphile beqhubeke besenza khonokho okuthiwa bengakwenzi ukudisturb ama-operations ethu esidakeni. Sikhuluma nje izulu liyana bafika balima amasimu ethu phose amane amounting to about 20 hectares.
Umnumzana Zephaniah Dlamini ngomunye wabanikazi besidakeni farm besixoxa laye ekubulawayo. Incwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukusetshenziswa kwebizo elithi MTC Alliance akulankinga njalo akulamthetho ongasetshenziswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission ukwala ukwamukela abanye amabandla ayabe elebizo eliphose lifane lalelo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolodaba.
Eyinye yalezingcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla leMDCT.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi iMDCT incintise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi iMDCT banikwa imali kuParliament under the Political Party Finances Act njenge-MDCT. Bafanele bayincintisa njenge-MDCT kanti bayisaba nibizo labo. Kabachiyane lebizo le-MTC Alliance ayisulo labo. Nxa befuna ukulisebenzisa bazafanele babuyele futhi bayengena ku-MTC Alliance.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi akula muntu okumele asebenzise i-MTC Alliance kukhetho.
Ukuthi bekuyekelelwa nje kube komhlambi kazalusile munye la munye elithatha yikho okwenze ukuthi ibandla liphikisayo elikhulu kangaka lidilike lihlale iminyaka yonke lifaka abameli lehlukene. Kuyabe kusenziwa ikhonokho ukuthi abantu babe bekhangile ukuthi bangaze baphume bangalandeli izinqumo le-constitution ye-MDC bayakwanisa ukuthi nxa sebefika kwi-election balithathe lelo bizo badilize ibandla bazenzele umathanda. Ngakho thina njengebandla elisemthethweni lobukhokhelo obusemthethweni sizama ukukulungisisa khonoko.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uthi bayakwazi abakwenzayo.
I-MDC Alliance ayikhulunyelwa ngumonzora, njalo thina sikhulumeli i-MDCT. Konke lokho kuzabonwa ngesikhathi sesichaphe i-bridge. Why worry? Let us all wait and see. After crossing the bridge, sizakhuluma ngakho. Asifoswa ngumonzora, not given pressure by Monzora is ZANU-PF surrogate. Yikho mina siyakwazi sikwenzayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi akuqedakali ukwenziwa libandla le-MDCT.
If he wants that to be declared, kumele aqale ahambe e-court. He cannot declare it. Ahambe enkantolo, ayibeke indaba yakhe. Wonke laba abanye kade belisebenzisa lelo bizo, angithi bahambe labo enkantolo baye kulwa nendaba yeleyo. So i-court declare ukuthi ongaba lebizo leli alisebenzise ngendlela yona leyo uMonzora athi lisebenze ngayo ngubani. So his declaration enehedwa, hayi, is of no legal consequence. Ngakho ke alize nje ngumuntu olephupha elibi, njalo esikukhangelele emthethweni ukuthi there is no such declaration. Ungawuthatha ukuthi ngumuntu oseyenze i-intention, but that intention perfect is not the position at law.
Isikhulumeli enhlanganisweni ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC, uNkosikazi Letitia Joyce Kazembe, ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi kabakahlolisisi udaba lolu. Uthi baningi abantu abafisa ukuba kwazi ukuthi kuza kwenziwani ngebizo le-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ugatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo i-Environmental Management Agency ikhathazekile ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekudaze labo abembayo ukuba bethole incwadi ezipha imvumo yokwenza lokhu. Ubathumele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamashumi amane phoselantathu ekhulwini, i-42.81%. Kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube yisilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-2.89%. UNkosikazi Amkela Sidange, obona ngokufundiswa kukaZulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.
singakhangela nje kwembiwa kwamatshali gugunge kwemthethene ikakhulu nxa lokhu kuvele kusenzakala endaweni ezilamanzi kuyandise ukuthi kuchiye amadamu lemifula yethu igqubelekile ukuthi ngokwenze njalo kwehlise inani lamanzi lokulolongeka kwamanzi lawa izikhathini eziningi sithole esengcolile ngokwenze njalo futhi kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kumbe izihlahlakazana eziphila emanzini kugcine nje kuchiya umhlaba wethu kugudekile.
Unkosikazi Sidange ukhuthaza ukuba abafuna uwemba okuthiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okuthiyeneyo.
Thina njengabogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyakhuthaza ukuthi abembayo la mathi kabambe ngendlela engasoze ishiye umhlaba wethu ugugudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshali gugu ukuthi kababe leqiniso ukuthi bayazuza incwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu kuyabanceda ukuthi thina njengogatsha lwezemvelo sibe laluthuba lokubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke ngabe kuyadingakala.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakoBulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti eye-Future Water Supply and Action kukhansilo yakoBulawayo, uthi amadamu amanzi akoBulawayo alindwa nsuku zonke ukwenqabela ingozi ezilethwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.
Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lo mhlaba uyagugudeka. Ngithi imithi abayisebenziseyo iyo esuka ibe yingozi nxa izulu selithelana esegeleza esesiya ngaphi emadamu. Okuyingozi enkulu okubangela kubana thina njengeBulawayo City Council indawo zethu ezamadamu siba lama-patrols every day 24 hours ukwenzela ukubana ingozi ezinjalo zingabi khona.
Umnumzana Qinisani Nxumalo ohlala esigodini uthi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.
Hayi, akukho lula ukuthola amaphepha ukuthi kwanise ukwemba lele amatshe la aligugu. Ama-steps angikhona plus le mali angikhona kwesikhathi suke ibe too much abantu ababeyifuna ema-ofisini. But then kulalabo okuthiwa ngama-ripper abasebenzisa ama-sensors. Yibo abagebha kakhulu emhlabathini njalo abagebha khona abalandaba ukuthi igodi langona linganani bachiya begebhile. Makhayela emgwaqo eminingi eya emamayini isigejiwe kakhulu yibo. Bona vele nxa bengagebha abanjani abaqhibeki abalandaba ukuthi duze emedukule zakhamizi inkomo ziyawela kumbe njani. But bona abakufuna kuphela bengakuthola sebedlulela phambili.
Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo awe-Environmental Management Agency eMatabeleland South eMzingwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni. Ngimelwe iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulalto namhla kuhlelo sihlolisisa ukusetshenziswa kwegama le-MDC Alliance namabandla aphikisayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Kevin McCarthy okhokhela ibandla lama-Republicans edale le-House of Representatives kwelemelika uyala uyanika ubufakazi kukomiti ecubungula okwenziwa ngabalandeli wayengumongameli umnumzana Donald Trump mhlaka 6 zibandlela nyakenye kubalwa ama-electoral votes edale le-Congress eCapitol Hill e-Washington DC. UMcCarthy uthi kayisebenzi ngemfanelo ikomiti le ekhokhelwa ngabakubandla lama-Democrats ehlolisisa ubudlwangudlwangu obenzakala ngalelo langa kulandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe abathi kumele bathathe ilizwe labo ngenkani. Abakukomiti le bathi uMcCarthy ulapho ukubatshela ukuba uTrump wayecabangani ngosuku lolu ngoba kubikwa ukuthi wayebukele umabonakude ngesikhathi abanye bakhe behlasela edale le-Congress. Ele-Nigeria lithi inkundla yokuxhumana eye-Twitter isingasetshenziswa kulelo lizwe okusemthethweni ngoZulu kulandela ukuvinjwa kwayo okwenyanga eziyisikhombisa. Ele-Nigeria lathi kudela okumangalisayo kulandela ukuchithwa kombiko owawethulwe ngumongameli Muhammadu Buhari owakuthiwa wephula izikhondiso ze-Twitter. I-Associated Press libika ukuba ele-Nigeria lithi
nivumelane nenkampani yeTwitter ukuba ngabe funa ingavinjwa kumele ivule amahhovisi kulelo lizwe. Idinga umuntu ozasebenza kunkampani le ozakhulumisana ngenkokheli yawo leNigeria ihlawule imithelo yetax njalo ivumele ilizwe leli ukuba lihlolisise okunye okwethulwa enkundleni le nguZulu. Omanje sike sizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa nesakhamuzi eLupane esabeleni seMatabeleland North.
Ukhuluma lo Mishe Nkomo.
Mishe Nkomo-ke kungaphi esigabeni sakho labahlala khona?
Mina ngihlala kuGudubu Village.
Aha. Lupane.
ELupane.
Kunjani kona bevillage la?
Kubi kakhulu sihlangana lenduku ezithi imithetho yamasiko seyafa sokufe yonke into ngoba kufe imithetho abantwana ukulalela abazali kusekho imfundo ngasesikolo ayisekho ukuhloniphana kwabantu akusekho umthetho okhona ungaziwoniwe nxa ungala mali vele abakulaleli kusuka kuconstitutelwana umuntu ole mali
yikho okusenziwa kuyini ukuthi abantu benze sobadelele kanje kulahlelwa amasiko
umumo welizwe wabuyisa njalo kwathiwa abantu bazibhasophi kona kodwa ke kuyehlula ngoba khathi singasikhangeli imithetho ekhona sezisitsho ungaze uye emapholiseni le ndaba zakho nxa uzibeka emapholiseni especially nxa ubeka emapholiseni uhlangana nabantu besihloneni ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela so abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo sezifundweni ezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona so amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabengazwisisisi ini isindebele nesiqu seizinto akhuluma ngaso
so abantwana bafundiswa ilimi olungaso labo laba ku-grade 1 laba abancane
yebo abantwana bafundiswa yebo ngamashona ushona leliyana uyabezama ukuthi asifunde khonapho isindebele ebantwini lebantwaneni bonabo so bese kukhanya ukuthi imfundo yakhona yabe ingasaqinanga
kuthi ukuthi ukufela kangaka lokhu okwenzayo lesi sigaba kwenziwe kuthi abantwana bafundiswa
yebo yebo yebo
so manje uthini wena kumele ukuthini ukuthini kuhulumende
kuhulumende kasikhwayisisi esikutshoyo ukuthi nxa ku
yes
nxa kuqatshwa amatitshaba ezigabeni emathebeleleni kakubuye amandebele azakhuluma bazwisisane labantwana emahofisini futhi laphana ngitsho khona eLupane sathi ezikupholisi noba ngaphi ngakubuye amandebele bakhulume izindaba eziyabe zikhulunywa abantu kabasakhwayisisa of course esiyakwazi omajistrate bayakhuluma indima bayo bezazi befundile kodwa ngale kusukela phansi emapholiseni kuyabuhlangane namajoni okusuka kungasazwisiseki izinto ezikhulunywa
lapha lizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa lesakhamuzi eLupane esabelweni seMatabeleland North. Abakuhlangothi lwezemfundo eMatabeleland bathi ababalisi baqhatshwa eHarare ngakho ke abanamandla ngalokho okwenzakalayo. Ezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors linikelana okwamanje leMalawi emdlalweni owe-Africa Cup of Nations. Landelani umdlalo lo ekhasini lethu lokuxhumana eleFacebook ku-VOA Ndebele, laku-VOA Ndebele Twitter kanye laku-VOA Instagram. Kolunye udaba olufanayo olwenguqu. Kube ngumqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elabasa kula Chicken Inn uSimba Mutubogi kaseko. Itakele zindaba yetu yeze midlalo uJoseph Njanji usiphalo lutaba.
Umtubuki obesaziwa kakhulu ngegama elokuthi Mkoma Simba wedlule emhlabeni ngolwesine ntambama elokishini lenjube lapho abekade ehlala khona. UMorris Mkwiti osebenza laye kuqembu lenjube United elike ladlala usigaba sika Division 2 eminyakeni eyadlulayo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMtubuki.
Silahlekelwe kakhulu ngokufa kwaMkoma Simba Mtumbuki. Nguye kade engu-junior administrator, junior talent identifier. Bona ukuthi abantwana batshona bedlala ibhora bengatshoni estridini, bethatha ama-drugs, benatha utshwala, kodwa betshona bedlala ama-sports, bethuthuka besiya phambili. Sibuhlungu kakhulu ngefa kaMkoma Simba, sesilahlelo kakhulu thina be-community enjube.
Umtubuki wasebenza lamaqembu abalisa elenjube Sundowns, lona ebeyidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League, ele Boys Without kanye lelenjube United. Ngesikhathi ezedlula emhlabeni besebenzela iqembu le-Chicken Inn lapho abe ngumanager wamaqembu abafana abasakhulayo. U-Charles Kiwayo, omunye wabaqeqeshi beqembu labasakhulayo ele-Chicken Inn, uthi umtubuki welothando olumangalisayo lomdlalo wenguqu.
He was so passionate ukuthi into yokuthiwa yilose ubengayifuni phansi kwakhe. He wanted a good team to win, and they were the passionate guy. Obu ibona na a team to win. How he would treat abafana, even abafana be opposing team, ama opponents and the match officials, whoever treat us. And the upindo ubona futhi ukuthi na a team yakhe idliwe. Kuyabe sele stress esingayenziyo. Lenye into vele ade iguye. Kube umuntu ukuthi uyakhuluma iqiniso. Kube ngachona empuputa esiya ngaphecileni ebotha. The next day, lebeselizwana.
Usiphambaniso Dube omnikazi weqembu le-Ajax Hotspur uthi umtubuki ubekuzinga lika-Alibaba Dube ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo.
Engingakutsho ngomkoma Simba yikuthi iBulawayo football ilahlekelwe kakhulu, and nxa sesikukhangela simfake ezingeni labo bantu abanjengabo-Alibaba koBulawayo lapha in terms of ukukhulisa ibhola labafana abancane ku-junior football. Ube yi-character nje, ubuhleka nje umbono umkoma Simba ngezinto nje akade zenza. Khangele futhi i-dedication yakhe akade layo ekudevelopheni umntwana ongumfana ekudlaleni ibhola. So yilosi enkulu koBulawayo. Izakhamizi zenjube ngithemba kuzaba nzima ukuthi ziphinde ziyethola umuntu onjengomkoma Simba.
Umtubuki ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lantathu yokuzalwa, njalo kakwaziwa ukuba uzalekwa nini njalo ngaphi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Uhlelo Woza Friday namhla silomhlabeleli Wave House uBig Boy Ngwenya. Uhamba ngegama lokuthi Big D Hero. Yena osethule idlala delija. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Big D Hero, from zero to hero. Idula ke zero, zero to hero. Hero inaro.
Idlalade leli lilengoma ezilichumi lane. Nango uBig D Hero.
Salibonani balandele, size nedlalade lethu lesibili, kushuthi i-album yethu yesibili. Ngithemba eyakuqala niyayazi, layizwa i-album yethu ethi Nzopapa. Then manje simphathelenye i-album yethu ethi yona Abanathando, yale dlala-ke khona lapha.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi Sugar Sugar, Umoya Wami, Indaba Zakho, Kanye Lale, Enti, Igama Lika Jesu.
Thank you.
ukuthenga idlalate balithola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene, kodwa ke kumanje abangathanda ukuthenga lo mculo bazosibamba kulezi namba ezithi 0658583307, ngiziphinde njalo 0658583307. Yizi namba abazithola kizo lezi, noma bahambe kuFacebook bafike basearche Epic The Hero, then bazosithola base bexhumana nathi ke khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sibonga kakhulu i-support kubalandeli, ngoba ne-albhamu lakuqala batshengisile uthando lwabo, nelamanje i-albhamu batshengisile uthando lwabo, basatshengisa njalo. So sithi bengapheli amandla, mabayale besisapota nje kanjalo, siqhubekele phambili, ngoba ukuze siyale sihlabela yibo abasipha amandla. So sidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli, sithi bengapheli amandla ngokusisapota. Siyabonga i-support yabo enkulu kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uBig The Hero ngale
Sugar 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 Hello Lian ana maduka ningena ningina kamputi bige fulia rumenyo tsese Hello Lian ana maduka ningena ningina kamputi bige fulia rumenyo tsese Hello Lian ana maduka ningena ningina kamputi
Njengoba utsangele ezinye zendaba ebezikhokhela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana Phosathunywa Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kwesiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Obhedi Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likaSipho Sami Malunga labanye bakhe. Kule ncwadi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi lilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana nelamaLawi khona manje emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngokuthi